Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vatereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechishanu chivabvu 12/2023. Makateerera kuStudio 7 nepfinyiro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Bazi rinoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika muSouth Africa rinoshevedza mumiriri weAmerica munyika iyi pamusoro pemashoko ake ekuti South Africa yakatengesera Russia zvombo muchivande. Bazi rezvemari rinoparura urongwa hwekugadzirisa matambudziko ari kukonzerwa nekukwira kwemitengo yezvinhu munyika. Pasi rose rinobatana mukucherechedza zuva revakoti reInternational Nurses Day, vakoti munyika vachikurudzira hurumende kuti igadzirise nyaya dzemihore nemashandiro avo. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Bazi rinoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika muSouth Africa rinoti rashevedza mumiriri weAmerica muSouth Africa vaRuben Brigade pamusoro penyaya yavo yekuti nyika iyi yakapa zvombo kuRussia. Izvi zviri kuuya panguva iyo bazi rezvekudyidzana nedzimwe nyika muAmerica reUS State Department rakazivisawo nezuro kuti rinotambira danho reSouth Africa rekuti iri kuongorora nyaya yekuti nyika iyi yakatengesera Russia zvombo muchivande. Ivan Zininga weStudio 7 anotipa nyaya inotevera.
Mumiririri weAmerica muSouth Africa vaBridget nezuro vakapomera nyika iyi mhosva yekutengesera Russia zvombo muchivande zvekushandisa muhondo yayo neUkraine, izvo zvavakati zvakatakurwa nengarava inotakura zvinhu Lady R, iyo ine chekuita nekambani yakatemerwa zvirango. Ngarava iyi inonzi yakamira muchivande pachiteshi chengarava chiri pedyo neguta reCape Town muna zvita gore rakapera. VaBridget vakati America ine chokwadi chekuti midziyo yemauto yakaiswa mungarava Lady R ndokuendeswa kuRussia. Vachitaura nevatori venhau nezuro vaBrigati vakati kubatsira kweSouth Africa nezvombo kuRussia inyaya yakakura uye havaoni sekuti yati yagadziriswa kusvika pari zvino.
The arming of Russia by South Africa with the vessel that landed in Simonstown is fundamentally unacceptable. We are confident that weapons were loaded onto that vessel, and I would bet my life on the accuracy of that assertion.
Asi mutungamiri weSouth Africa Cyril Ramaphosa vakati ongororo yekushanya kwengarava yekuRussia iyi kumuzinda mukuru wemauto enyika yavo yakanga yatoparurwa mushure mechitiko ichi vachibatsirwa nenyanzvi dzekuAmerica. VaRamaphosa vanoti izvi zvakaitika vaBridget vasati vataura kumusangano wavo nevatori venhau nezuro. VaRamaphosa vakataurawo nezuro mudare reparamende vachipindura mubvunzo wekuti zvii zvavari kuita nezvenyaya iyi, uyo wakabvunzwa nemutungamiri wevamiririri vemapato anopikisa vaJohn Steenhuisen.
The matter is being looked into and in time we'll be able to speak about it.
Hurumende yeSouth Africa yakataura kakawanda kuti haina kwayakarerekera muhondo yeUkraine neRussia, asi nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vachidzidzisa pachikoro chepamusoro cheTswana University of Technology muzvinafundo Riki Munyaradzi Mukonza vanoti zviri kuitika zviri kuratidza sekuti South Africa yatora divi reRussia muhondo yayo neUkraine.
Kunenge kusamira zvakanaka kweukama pakati peUnited States of America neSouth Africa. United States of America yakambotumira nhume kuno South Africa kuzama kuti South Africa isatore divi reRussia kana kuti inge ichitora divi reUkraine kupahondo iri pakati peRussia neUkraine. South Africa yakaramba ichiti aiwa isusu hatina divi ratinorerekera.
Vanoongorora zvematongerwo enyika vakarerekera kubato rezanupf vachiitawo zvidzidzo zvepamusoro paHoward University muno muAmerica vaKelvin Manduna vanoti vakashamisika nemashoko avaBridget aya.
mashoko ataurwa neAmerica atishamisa atikachamadza zvachose nekuti taona kunge kutaura number one zvisina diplomacy kuda kuyanika imwe nyika iri sovereign. De ambassador kana vanga vaine maaccusation avada kuita neevidence nema V11 avo tatiti zvinokodzera kuti vataure ne foreign affairs ye South Africa vane machannels avo ekuengage imwe nyika zvisina kuvayanika kuzve kuvachiita mhere yakadai.
Munandira, South Africa yakatambira gurukota rinoona nezvekunze rwenyika yeRussia vaSergei Lavrov munyika iyi pakaitwa hurukuro dzakapomera nyika dzekumavirira mhosva yekukonzera hondo pakati peRussia neUkraine. Nyaya yezvombo iyi inonzi nedzimwe nyanzvi mune zveupfumi inogona kuve nechekuita nekudonha kwaita randi remuSouth Africa pamusika wemari. Ndakamirira Studio 7 muWashington DC. Dini Evans Zininga.
Apo mari yemunyika iri kuramba ichishaya simba kana ichienzaniswa nedhora rekuAmerica panguva yekukwira kwemitengo yezvinhu kuri kuenderera. Bazi rezvemari ratora matanho ekugadzirisa matambudziko aya, asi vamwe vanoongorora zveupfumi vachiti hazvina zvazvinobatsira. Kudzanai Musengi anotipa nyaya inotevera.
Gurukota rezvemari muzvinafu Ndomtuli Ncube vanogarotaura kuti upfumi hwenyika huri kukura uye maindastiri ari kuwedzera kushanda, izvo vanoti zvave kuita kuti zvikamu 91 kubva muzana ezvinhu zviri kuwanikwa muzvitoro zvive zvigadzirwa zvinobva munyika. Asi muchiziviso chavakaburitsa nezuro, vaNcube vakabvuma kuti dhora remunyika riri kuramba richishaya simba uye mitengo yezvinhu iri kuramba ichiita chamuramba mhuru kukwira, izvo zvaita kuti vatore matanho anosanganisira kuti zvimwe zvinoshandiswa nevanhu zuva nezuva zvipinzwe munyika pasina kubhadhara mitero. VaNcube vakatiwo makambani achabatirwe zvikamu 15 kubva muzana zvemari yekunze yaanenge awana muno. Munyori mukuru weZimbabwe Congress of Trade Unions kana kuti ZCTU vaJafet Ncube vati zvakanaka kuti hurumende inoramba yakasvinurira kugadzirisa zveupfumi munyika.
Yakanaka kuma consumers kuti inogona kuunza maproducts akachipa, asi ine long term inenge iri negative nekuti tinogona kurasikirwa nemabasa.
VaNcube vaenderera mberi vachiti
vakawanda vari kufungidzira kuti mari paino circulator inenge yabva pa printing machine. Haisi kusapota nemaproducts, haisi kusapota negolide, imari zvayo yokuti pavanenge vadira kudira mari mumarket vanongoprinta mari. Hapana munhu anoitrusta.
VaDanford Mutashu vanove mutungamiri wesangano reConfederation of Zimbabwe Retailers vati vanotambira matanho atorwa nebazi rezvemari vachiti achabatsira kudzikamisa upfumi hwenyika.
Danho richabatsira voruzhinji avo vanga vachipunyaira kubudikidza nekukwira kwemutengo imwe yanga ichikwira zvisina tsarukano, uyewo kuheshurwa kwaitwa mari yanga ichiripirwa kana vemabhizimusi vachibhenga mari yekunze iyo yanga iri 15%. Zvichabatsirawo kuti vemabhizimusi vakwanise kuti mari yavanenge vawana pakutengesa zvinhu zvavo vaiendese kumabhanga.
VaMutashu vatiwo hurumende inofanirwa kunyatsoongorora mashandisirwo anoitwa mari yekunze nevemabhizimisi vanotenga mari iyi pamusika weReserve Bank of Zimbabwe. VaVincent Chakunda, mudzidzisi wezvidzidzo zvebudiriro zvepamusoro uye muongorori wezveupfumi, akazvimirira. Vanotsigira maonero ekuti hwaro hweupfumi hauna kumira zvakanaka, vachiti izvo zvinokonzerwa nekusave nemitemo yakajeka.
Isu tikaita karenzi yokuti tichiti itore itore, but vanhu vachitanza kuti havasi kuifarira ka, tinotofoira nokuti ikonomi zhinji inoitika pasina chokutanga hurumende inengespo. Tikanyaya kuda kumanikidzira tinopedzisira tisina magudzu masherofu. I think mukatoona tichasvika panhu pokutoti hurumende yoramba ichikokurudzira kuti munhu unogona kuimpota.
Mudzidzisi wezvidzidzo zvepamusoro zveupfumi variwo muongorori akazvimirira vaFelix Chari vatsigirawo maonero ekuti dai mari yemunyika yambosendekwa parutivi.
Mazvina bhizimisi vachichaja mapurize avo nhasi havasi kushandisa reti ririko nhasi. Vari kushandisa reti ravari kufunga kuti rinenge riripo mangwana kana kuti rinenge riripo vhiki rinotevera. Naizvozvo ndinoona kuti nyaya yekushandisa US dollar ichabatsira, sezvo panenge pasina rimwe currency ratinogona kunge tichikombeya naro tichishanda ne-one currency.
Pakadzorwa mari yemunyika mugore ra2018, hurumende yakati mari iyi yaiva ine huremu hwakaenzana nedhora rekuAmerica. Asi mushure menguva pfupi, mari yemuno yakatanga kushaya simba kusvika pari zvino, apo huremu hwayo huri kuramba huchiondomoka zvisine nematanho akasiyana-siyana ari kutorwa nehurumende. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Kudzanai Musengi.
Nasi pasi rose rabatana mukucherechedza nekupemberera zuva revakoti reInternational Nurses Day, iro rinocherechedza mabasa anoitwa nevakoti muboka rezveutano, hurumende ichikurudzirwa kuti itore matanho kugadzirisa matambudziko akatarisana nevakoti munyika. Vakoti vanoti izvi zvinokwanisa kuita kuti zvimise kubuda kwavo munyika vachinotsvaga maforo manyoro. Dingindira regore rino rinoti our nurses our future, zvichireva kuti vakoti vedu remangwana redu. Studio 7 yaedza kubata mutauriri webazi rezveutano vaDonald Mujiri kuti tinzwe divi rehurumende, asi vati vanga vakabatikana uye vanga vasati vapindura mibvunzo yedu pataenda pamhepo. Mukuziya nezvenyaya iyi, tabata mutungamiri wesangano revakoti reZimbabwe Nurses Association vaInoki Dongo.
Nhasi izuva redu sana mukoti, izuva ratinocherechedza, ratinokoshesa zvikuru, endi gore rino zuva iri rauya apo tichipembera nekufara kuti denda reCOVID-19 rava iro radzikira pari zvino. Saka tiri kufara. Mukufara imomo tine kusuwazve zvakare nekuti tinana mukoti vakarasikirwa noupenyu panguva yeCOVID-19 vakati wandei. Endi izvi zvinhu zvinotirwadza zvikuru. Tinoda futi kuti titi pazuva ranhasi gotenda vana mukoti vese vari munyika medu nebasa guru ravanoita, kunyangwe zvinhu zvisina kumira zvakanaka panyaya yemuhoro dzavanohora.
Tiri kuona kuti zuva iri riri kuuya panguva iyo vakoti muZimbabwe muri kuchema-chemawo nenyaya dzemihoro. Zvii zvamungataura tichitarisawo mashandiro evakoti?
Tiri kuchema-chema nenyaya yemari yatinotambira. Chiri kuitika muno muZimbabwe ndechekuti mari dziri kuhorwa nana mukoti ishoma-shoma, dziri pasi. Endi mari iyi kunyanya yedu yemuno iri kuramba yechidonha, iri kuramba yechiluza vali. Zvinova izvo zvinoita kuti painotambirwa panana mukoti vatatse kukwanisa kutenga zvinhu zvinoita kuti vararame mwedzi wese. Zvinoreva izvo kuti ivavo achaita matambudziko achanetsa kuti vachapedza sei mwedzi vachienda kubasa, vachakwanisa sei kuendesa vana kuzvikoro. Saka tiri kuti isusu kuhurumende tichicherechedza zuva iri rana mukoti, tiri kukumbira hurumende kuti kudai yatarisa muhoro unotambirwa nana mukoti.
Vanga vari mutungamiri wesangano revakoti reZimbabwe Nurses Association vaInoki Dongo vari parunare muHarare neStudio 7. Madzimai anorarama neurema anoti achiri kusangana nematambudziko akasiyana-siyana anosanganisira kutorwa sevanhu vasina maturo munyaya dzezvematongerwo enyika. Rutendo Mawere anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura nhasi muHarare kumusangano wavakokera madzimai anorarama neurema hwakasiyana-siyana, mukuru wesangano reDeaf Women Included amai Agnes Chindimba vati kodzero dzemadzimai aya dziri kutyorwa sezvo ari kutarisirwa pasi munyaya dzezvematongerwo enyika nekuda kwokuti vane urema.
Nyange vakada kuziva participate kuti vaitewo macommunity leaders kana kuti vaitewo macouncelor, vaitewo maMP, vanhu vanowanzovashora neurema hwavo.
Amai Chindimba avo vasinganyatsogona kutaura zvinonzwika vawedzerawo vachiti nyaya yemhirizhonga ine chekuita nesarudzo inokonzerawo kuti madzimai anorarama neurema akawanda asada kuita zvematongerwo enyika.
Mhirizhonga inoti nyanyei, saka zvinenge zvakaomera vanhu vanorarama neurema kuti vazokwanisa kuchiwanikwa munzvimbo dzakadaro.
Amai Faith Mbofu avo vanogara kuBindura uye havaoni vati kunyange vanenge vaidawo kukwikwidza sakanzuro musarudzo dzakatarisirwa gore rino vakasiyana nazvo mushure mekurangaridzwa zveurema hwavo.
Ndaidawo kuparticipata kuita kansela kwandogara, but vanhu vakauya vachindiudza kuti you not haukwanisi kuparticipata because hauone vanhu havambo kuvhotere. Saka that ndakabva ndangofila kuti maybe handikwane pavanhu vanoona.
Izvi zvatsigirwawo namuzvare Tarisai Mashanga, mumwe mugari wekubhindura zvakare, uyo akasangana netsaona yekudonha ndokuvhunika bhonzo rekumusana zvakazoita kuti asakwanise kufamba.
Kana tichitofamba senhangu ndine uchihama rodzi acho anoona akazoti wisha inopesera yatofa uyewo mashops makavakwa zvekuti handikwanisi kutopinda kana zvido zvitengera unoenda kutotuma munhu.
Hatina kukwanisa kunzwa kubva kuhurumende sezvo tatadza kubata gurukota rinoona nezvevashandi nekugara zvakanaka kwevanhu muzvinafundo Paul Mavhima pamwe nemunyori mobasi iri. Tatadzawo kubata gurukota rinoona nezvemadzimai munyika amai Stembiso Nyoni. Asi vanomirira vakaremara mudare reSenate muzvare Naspa Manyau vaudza Studio 7 kuti zvichiri kunetsa kuti madzimai ane hurema atambe birwe munyaya dzezvematongerwo enyika.
Sevadzimai vane hurema tinotarisirawo kuti tinge tichipindawo mune zvematongerwo enyika, nekuti tinokwanisawo kuve tine madecisions nemasolutions kumatambudziko atinosangana nawo. Zvino tinotarisirwawo pasi tichionekwa sevanhu vasina chavanogona.
Mumusangano wanhasi madzimai aya ati vanofanirwa kubatana voita chirirangwe kurwisa kuti kodzero dzavo dziri kutyorwa dziremekedzwe. Musangano uyu wanga wakanangana nekudzidzisa madzimai anorarama neurema kuti angakwanisa sei kuzvimirira uye kurwira kodzero dzavo, uye wapindwa nemadzimai akawanda kubva kumatunhu akasiyana siyana emunyika. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Komishina anoona nezvekurwira kwekodzero dzevanhu musangano reUnited Nations kana kuti United Nations High Commissioner for Human Rights nhasi aburitsa gwaro rinoti mauto eMali pamwe nevarwi vanobva kunze vakaponda vanhu vangangosvika mazana mashanu kana kuti 500 panguva yekudzivirira kurwiswa kwevanhu vaionekwa sevaipikisa chitendero cheIslam kana kuti anti-jihadist mudhorobha remura muna kurume 2022. Izvi zvinonzi negwaro iri utsinye hwakapfurikidza kubva zvatanga kurwiswa kwevanopikisa Islam muna 2012. America yabvisa matanho ane chekuita nedenda reCOVID-19 pakutsvagwa kweupoteri anga achishandiswa kumuganho weAmerica neMexico mukudzivirira kana kudzinga vanhu vainge vachida kupinda munyika iyi senzira yekudzivirira kupararira kwecovid-19. Maguta emuTexas ari kumuganho akatara nguva dzechimbi-chimbi kana kuti state of emergency achigadzirira dambudziko revanhu vakawanda vanotarisirwa kuedza kupinda munyika. Kunyange sangano rinoongorora nekuyamura vanhu nezvekudya pasi rose reWorld Food Program kana kuti WFP richiti huwandu hwevanhu vave kuda ruyamuro rwechimbi-chimbi munyika vari kuita vashoma nekuda kwekukohwa kwave kuitika, vamwe vagari munyika vanoti upenyu huchiri hwakavaomera. Nonorai Jena anotipa nyaya inotevera.
WFP yakazivisa mugwaro rayo rinobatanidza mwedzi mine kutanga kwegore kuti uwandu hwevanhu vari kuda ruyamuro huri kuderera zvekuti vanhu vangangosvika mamiriyoni matatu nezviuru mazana mapfumbamwe kana kuti 3.9 miriyoni chete ndivo vanoda ruyamuro rwechimbi-chimbi kusvika svondo rekutanga remwedzi wakubvumbi kana zvichienzaniswa nevanhu mamiriyoni mana nezviuru mazana maviri kana kuti 4.2 miriyoni vaida ruyamuro rwechimbi-chimbi muna kurume. Mutevedzeri wemutauriri weWFP munyika vatatenda Macheka vanotsigira gwaro ravo rinonzi Zimbabwe Food Situation and Monitoring vachiti
izvi zvinobva muongororo inoitwa nesangano reWorld Food Program inonzi Hunger Map Live. Ongororo iyi inotsvaga umbowo hwakadaro kuti inzwisise magariro evanhu maererano nezvekudya.
Kunyange wandu huri kunzi huri kudzikira, vamwe munyika vanoti zvinhu zvichiri zvakaoma sezvo zvinhu zvave kudhura muzvitoro. Amai Brandina Mahove vekuhurungwe mudunhu reMashonaland West vanoti vari kutomesa chibage kuti vagaise upfu, asi vachiti havadye sadza rakadaro.
Kunyange tave kuwana upfu nekuda kwekuomesa kwechibage kwatava kuita, hazvisati zvadzikama sezvo zvimwe zvinhu zvakaita sesipo nemafuta ekubikisa neshuga zviri kutidhurira mumastoromu.
Amai Mahove vanoti vanoongorora kurarama kwevanhu vanenge vanongotarisa zvekudya zvakaita sesadza chete kuti vati upenyu hwave nani. Izvi zvinotsigirwa naamai Joyce Mhungu vekumasvingo, vanoti upenyu hwaomera vagari sezvo paine zvakawanda zvakaita semari dzechikoro nenhumbi dzechikoro zvinoda mari yakawanda pamusoro pemari yechikafu. Ongororo yaitwa nestudio 7 inoratidzawo kuti zvinhu zviri kudhura kumaruzevha kudarika mumaguta, zvekuti marita maviri emafuta ekubikisa anoita madhora mana kusvika pamadhora mashanu ekuAmerica muzvitoro zvemumadhorobha anoita madhora anodarika manomwe kumaruzevha. Mumwe anotengesa zvekudya kumhangura vaenias mberi vanoti vanokwidza zvinhu sezvo vachienda kunozvitora kuchinhoyi, izvo zvinozovatorera mari yakawanda yekufambisa nekutakurisa.
Tinokwidza mitengo yezvinhu sezvo tichinozvitora kuchinhoyi, uko zvinotidhurira nekuda kwekukwira kwemafuta emoto.
Nyanzvi munyaya dzezveupfumi vaGilbert Muponda vanoti kunyange vanhu vakawanda vave kukohwa hazvireve kuti upenyu hwave nyore.
Asi tinoziva izvo kuti munhu ararame nechikafu chete, panozodiwawo hembe dzekupfeka, kuendesa vana kuchikoro, kufamba yatingati travel iyaya. Izvi zvinenge zvakudawo dzimwe mari dzinodarika zvaunenge wakohwa iwewe. Saka tinenge tichitarisirwa kuti vanhu ngavakohwe kudarikidza.
Kunyange nzvimbo dzakawanda dzakawana chibage, pane dzimwe dzakashaya zvekuti vagari vanotoda kuramba vachiwana ruyamuro, sekutaura kwamambo Katiza Gombo vekwaZvimba.
Saka zvinhu zvizhinji, imwe nzvimbo yakaenda muna February haina kuzombowanika futi kusvika izvezvi. Saka zvakakonzera drought yakatosimba munzvimbo mangu izvozvo.
Hatina kukwanisa kunzwa kugurukota rinoona nezvemagariro akanaka evanhu muzvinafundo po mazima, sezvo vanga vasingadavire mbozhanhare yavo. Asi gurukota rezvekurima vaEnjas Masuka vakamboudza Studio 7 nguva shoma yapfuura kuti hapana munhu anofane nzara, sezvo vachange vachipa bazi rezvekuyamurwa kwevanhu chibage chinorikwanira. Ndakamirira Studio 7 muchinhoyi, ndini Nunurai Jena.
Munguva yekushanduka kwezvinhu, apo nyika inenge isingaratidze chiedza, zvatinonzwa zvisingaenderane nezvatinoona, tinotsvaka chokwadi. Patinoudzwa chidimbu chete chenyaya, tinoshaya chivimbo. Munguva dzekuoma kwezvinhu, muzviroto zvedu remangwana ratinoshuvira, zvose zvinoda nepfenyuro yakasununguka. Pano paVoice of America tinokupai chero nhau dzekuti vamwe vanoti hadzifanirwe kubuditswa sezvo dziine njodzi. Tinobatanidza pasi rose nekutaura chokwadi. PaVoice of America tinokupai zvizere pane zvinenge zvichiitika.
Makateerera kuStudio 7 tichitepfenyura tiri muWashington DC.
It was a Friday, my darling. Was a Friday,
Chashika chirongwa chenyu chamunomirira nechishano choga choga. Nhasi muchirongwa chemagitare chesvondo rino tiine hurukuro nemuimbi wemusambo wedziyo dzechitendero kana kuti gospel music, Wenzelas Makundisa, anozivikanwa neremagitare rekuti Mpostori Wenzi. Ngatinzwei hurukuro yaaita naIvan Zisininga weStudio 7.
Well,
kuimba bati zvekunyatso kuimba commercially ndaka zvanga ndichiri kuchikoro like pa Cranbourne Boys aindo pandakaenda
postori wenza hana uzombodzokera kumashure
from then anda kutongoimba naye nechimba naye then kunana 2003-2004 I met Peten Pasina wako kada Peten obva anditora obva aenda nene kuna McDee I remember that day McDee obva andiimbisa takamira pakati pataifamba napo apart so pangonditiimba vandaimba vatotoita po unoimba McDee was the manager he was the manager and the producer wa Peten Pasina wako from there ndopaiitwa song yaya kuti ndinzverei ya Peteni ndichiita mukurumbira hatina kusombodzoka shure
patave iko zvinoizvi apo chiri kupisa chamakurira nacho iko zvinoizvi chichii
Last year, ndakaita my second live recording. Muno mdala kwale in Texas. My first year in the United States.
Mira ndu kubate mrom. Iri the album ramae launch aku Texas iri. Rinonza and rinonzi chiyiri.
Iri takari launch under the banner yekuti Menje. Called Menje live recording.
Vanhu vakari tambira ose.
Well, music is still coming out. But with what I am seeing, varuhi farira. Receiving it ndinotenda mwari kuti pane dzakabuda so far vanhu vese vari kufara and they are still waiting for more
saka pari zvino vari kutarisira zvipi vateereri vanokuteererai
as no inini ndiri munhu asingadi kuramba akamera pawanda place so ndinoti kana chinhu chikaitwa tikamera vamwe vanhu vanogona kunge vakutoti no saka toita sei kuti ichochi tachida inini ndatodenda tokumberi
postori wenzi kune mumwe mukomana nemusikana wechidiki ari kunzovu achiti inini kana ndakura ndoda kuzoita sampostori wenzi mashoko amungamupewe kumukurudzira ndeyekuti kudii
tanga ndechekuti namata kuti mwari akuitire nyasha dzekuti ubudise zviri mauri mwari zvaakaisa mombe and izvozvo zviri mauri izvozvo and work towards it nekuti if the fact the gift you have that gift is unique
saka inini ndofanirwa kuti mundipe chimbo 1 chiri pamwoyo penyu nhasi chamunoda kuti tigobuda nacho mudariro
I would want you to play my song inonzi Waka Waka that Waka Waka song you know ine ma songs akaimba kare kuzimbabwe kuma crusade
tokusiyai muchirohwa neka medley kampostori wenzi ngatitambe zvakanaka
Manga muchinzwa kambo kanonzi Waka Waka manzwo hurukuru yaitwa na Wenceslas Makundisa anozivikanwa nerima gitari rekuti mpostori Wenzi ari parunare ku Texas na Ivan Sininga we Studio 7 musakangana chirongwa chedu che live talk na 8 pm manera nhasi apo tiri kutarisa nezvegadziriro yesarudzo dziri kutarisirwa munyika gore rino sezvo nguva yedu yapera regaiti tarise misoro yenhau zvakare Bazi runana nezvekudyidzana nedzimwe nyika muSouth Africa rinoshevedza mumiriri weAmerica munyika iyi pamusoro pemashoko ake kuti South Africa yakatengesera Russia zvombo zvehondo muchivande. Tabva tasvika kumagume echirongwa chedu anokuoneka ine mufaro. Ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC ndichiti muve nekupera kwesvondo kwakanaka. Ndokusiyai maoko anotungamiri Nkomo.
Soku isikati senda baku VOA Ndebele.